Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera chikunguru 2022. Makateerera kuStudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa anozivisa nezvekuwanikwa kwenhengo yezano PF yekuchimanimani vaNicholas Madzianike avainzi vakapambwa nenhengo dzebato reCCC. Mapurisa muBulawayo anonzi arambidza nhengo dzebato reZapu kufora migwagwa yemuguta iri dzichirangarira vaJoshua Nkomo nezvikonzero zvekuti dzanga dzakapfeka nhumbi dzeruvara rweyero. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vazivisa kuti nhengo yebato rinopikisa reMDCT vaJaus Mutsekwa avakashaya svondo rino vachavigwa nehurumende. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa eZimbabwe Republic Police azivisa nhasi kuti nhengo yebato rezano PF uye varisa chigaro vechidiki mudunhu rebumba kuchimanimani vaNicholas Madzianike avo vanga vasingazivikanwe kuti varipi wawanikwa uye vari kubvunzurudzwa nezvekutsakatika kwavo. Mapurisa akasunga nhengo nhatu dzebato reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC dzinoti vachengeta naye musudu, vahakata musudu pamwe navaAaron Chizemo vachifungidzirwa kuti vane chekuita nekutsakatika kwavaMadzianike. Tabata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
Ichokwadi kuti Nicholas Madzianike wawanikwa nhasi mangwanani kuManicaland. Tichitaura kudai mapurisa vachiri kufereseta kuti zvakafamba sei, chii chakaitika. Tichapa mashoko akazara nepamusoro pekuwanikwa kwavo kufamba kwenguva. Sekutaura vatakamboita pakutanga kuti isusu tiri kuongorora nyaya yekuti yakambafamba sei, tichazopa mashoko akazara. Ndozvatichaita ipapa, tapedza kutaura navo tinzwe kuti zvakafamba sei.
Ko, varume vanonzi vanga vakambochengetedzwa nemapurisa vachibatsira kuferefetwa vati varegerwa here sezvo vaMadzianike vawanikwa?
Tichataura zvese mangwana patete akuziva kuti zvakafamba sei. Kuona kuti pane zviri kutaurwa izvi tingati zvakaitika chaizvo ndezvipi, ndosatiri kuti isusu tichapa mashoko akazara muchinguvana chinotevera.
Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vari parunare neStudio 7. Tabatawo mutauriri webato reCitizens Coalition for Change mudunhu reManicaland vaDefti Panganai avanoti kunyange hazvo vaMadzianike vawanikwa nhengo dzavo dzichiri mumaoko emapurisa.
Zvinofadza kuti tizivise momo yeZimbabwe kuti nhengo yebato rezanu PF yanga ichipomerwa kuti yakanyangarikwa nenhengo dzedu dzeCitizens Coalition for Change dzekuChimanimani East. Yawanikwa, kwete kuti yawanikwa kuburikidzwa nekutsvagwa kwayaichiitwa, asi yadzoka kwayanga yakaenda. Tinozwa kuti anga akaenda kuMozambique kwaakafamba netsoka. Munoziva kune vari muno muZimbabwe vanozviziva kuti Chimanimani kwakaita kubhodha neMozambique, kuri nyanya kwavanogara ivo. Saka akafamba netsoka kuenda kuMozambique kunoita zvaakanga achipambira ikoko, ndokubva adzoka nhasi. Saka kwatiri haana kuwanikwa munhu adzoka kwaanga akaenda.
Nhengo dzenyu dzanga dziri mumaoko emapurisa dzaburitswa here muusungwa, tichiona kuti mapurisa atozivisa kuti vaMadzianike vadzoka?
Mapurisa havana kunge vakasungira nhengo dzedu kutsvaga vaMadzianike sekutaura kwatinoita. Mapurisa vari muno munyika medu vanosunga vanhu kuti vaferefete mhosva. Havaferefete mhosva, vosunga munhu. Saka nanhasi vachiri musungwa. Chinhu chinotirwadza sekutaura kwatakamboita nedzuro patakaenda kumhepo kuti dai vamadzianike vawanikwa kuitira kuti vanhu vedu vasunungurwe. Asi zviri pachena kuti vanhu vedu vari kungosungwa kuti vambunyikidzwe.
Mutauriri webato reCitizens Coalition for Change mudunhu reManicaland vaDeputy Panganai vari parunhare kwamutare neStudio 7. Taedza kunzwa divi reZANU-PF panyaya iyi, asi mushandi mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko mubato reZANU-PF vatafadzwa mugwadi vati vanga vasati vanzwa nezvekuwanikwa kwavamadzianike. Zvichakadaro, mapurisa anoti haasiwo akakonzera mhirizhonga inonzi yakaitika nezuro pakusarudzwa kweutungamiri hwevadzidzi vepaUniversity of Zimbabwe, weUniversity of Zimbabwe Student Representative Council. Gwaro kuvatori venhau raburitswa nemapurisa rinoti mapurisa akazongodaidzwa kunodzimura mhirizhonga yaanoti yakakonzerwa nekunonoka kuburitswa kwezvakanga zvabuda musarudzo. Hatina kukwanisa kubata vadzidzi kuti tinzwe zvakatora nzvimbo. Tinotarisira kuti tichaita navo hurukuro mangwana. Mapurisa mubulawayo anonzi arambidza nhengo dzebato rezapu kufora mumigwagwa yemubulawayo achinzi mapurisa apa zvikonzero zvekuti dzanga dzakapfeka nhumbi dzeruvara rweyero. Nhengo dzezapu dzanga dzichida kufora kucherechedza vaimbove mutungamiri webato iri mushakabvu vaJoshua Nkomo avakashaya musi wa 1 Chikunguru 1999. Studio 7 yakundikana kubata mapurisa emubulawayo kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vazivisa nhasi kuti mutevedzeri wasachigaro weMDCT uye vakambove mumwe wemakurukota ezvemukati menyika munguva yehurumende yemubatanidzwa vaJaus Mutsekwa avakashaya svondo rino vachavigwa nehurumende. Mumashoko avo vaMunangagwa vati vaMutsekwa munhu akabatsira nyika nenzira dzakasiyana-siyana mune zvematongerwo enyika kunyange hazvo vakanga vari nhengo yaipikisa. Mukuziya nezvedanho ratorwa nehurumende iri, tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya kuti tinzwewo maonero avo.
Mupenyu tinoziva kuti hapana chakaipa kana mhuri chibatsirana kuviga vamwe. Asi maonero angu ndofunga kuti maonero atinoita isusu mapoka anopikisana. Isusu tinoona CCC neMDCT. Saka MDCT yagara yakungoonekwa ine ushamwari neZANU-PF. Mafungiro angu ndokuti zviri kuitwa nekuti EMDCT deno yanga iri CCC hazaigona kuziva. Saka handifunge kuti mwoyo wakanaka uko kungoita kungoita kuti vamwangogwadziwa kuti hurumende iri kutsigira MDCT. Handifunge kuti vari kuita nekuti vane chido.
Asi kana tikarangarira vangwenya takaonawo kuti vatsvangirai vakavigwa zvakare nehurumende, pane chashanduka here kana chasiyana?
Hatingati pane chashandwa nokuti vatsvangirai vakanga vari muhurumende. Yanga iri hurumende yemubatanidzwa unity GNU. Saka semunhu akanga ari chipande chehurumende hapana chakaipa. Apa inini mafungiro ndongoona kuti vari kungoitana kuti MDCT inonzi ibato rinopikisa asi richiwirirana nehurumende. Handifunge kuti vanga zviita kana ari munhu weCCC, harusi rudo.
VaMutsekwa vakanga variwo muhurumende yemubatanidzwa vari rimwe remakurukota ezvemukati menyika, vasiyana papi navatsvangirai?
Musiyano wacho ndokuti iko zvino havasisiri bato rinopikisa MDCT. Vangange vane makurukota muhurumende, asi tingangoti chimiro chavo sebato rinopikisa chakabviswa nekushanda kwavaitwa neZANU-PF. Nekuti kushanda neZANU-PF munin'ina zvakasiyana nekushanda muhurumende. Saka maonero ari kuita vanhu vari kuona sekuti MDCT yakaita kumetswa neZANU-PF. Saka zvavaita izvi vanga vachandawo vari muhurumende yemubatanidzwa, asi ndo makore mazhinji akadari. Iko zvino kwanguva kungoratidzanawo kusotesana.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya vari parunhare muHarare neStudio 7. Mukuru wesangano rinotambira ropa rinopiwa pachena munyika reNational Blood Service Zimbabwe, Muzvare Lucy Marowa, vanoti vanofara zvikuru nekuramba kuri kuita veruzhinji vachipa ropa. Kudura reropa iro vanoti pari zvino ranga rangosara neropa rine huwandu hunokwana mazuva maviri chete munyika yose. Mutori wedu Nauloida Moyo anotipa nyaya iyi.
Vachitaura neStudio 7 nhasi pachitiko chekucherechedza zuva rekugoverwa kweropa kwaitwa nhasi muguta reMutare pachikoro cheMutare Boys High, Muzvare Marowa vanoti vanonzwa mufaro nekuwanda kwange kwakaita vana vechikoro vazvipira kupa ropa. Muzvare Marowa vanoti vadzidzi ndivo vane chikamu chikuru pavanhu vanopa ropa munyika nekubhanga reropa.
Nasi tiri kufara tiri paMutare Boys High, isuve National Blood Service Zimbabwe, pa tiri kucherechedza zuva rinonzi World Blood Donor Day, ratingadai takapemberera musi wa 14 June. Zvisinei, tine vana vanodarika churu vabva kuzvikoro zvakasiyana siyana vasangana pano vaine donzvo rekupa ropa. Tinotarisira kuti tichawana ropa rinodarika mazana mashanu 500 units nepazuva ranhasi. Asi zvakadaro tinoda kutenda mhuri yeZimbabwe nekuramba vachititsigira. Takatarisa blood bank redu, tingangoti ropa ririmo izvozvo rinokwana mazuva maviri chete, asi pane ratichawana nhasi rinotisumudzira zvakanyanyisa kuti blood bank redu rikwane mazuva anokwanisa kuita matatu nechidimbu. Saka tichiri kushanda zvakanyanya kuti blood bank redu ritisimukei risvike pamazuva mashanu anoita kuti titi taakumbotifemei sebazi rinomiririra kutorwa nekucheneswa kwe.
Muzvare Marowa vanoti vanoshanda pamwe chete nesangano reutano ripasi rose reWorld Health Organization muzvirongwa zvavo zvose uye nemamwe mabandiko ehurumende mukuona kuti mabasa avo afambira mberi. Mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko musangano reNBSZ Vanik Muparutsa vanoti munguva yapfuura vainetseka mukuwana vanopa ropa nekuda kwezvisungo zvairambidza kufamba-famba nekuda kwedenda reCOVID-19 izvo zvaiita kuti vange vaine ropa shoma mubhanga ravo reropa.
Munguva yeCOVID takanga tine dambudziko rekuti mablood donors edu anofamba sei kuye kumacenters. COVID, however, restrictions are relaxed, so our blood donors are able to come to celebrate with us, this day. Saka tiri kufara zvikuru nekuya kwaita vanhu zuva ranhasi kuzova nesu kupemberera kunaka kwakaita mablood donors. Ndo atiri kutondera zvakanyanyisa vari kuita sei vanotibatsira kuunza blood muzvipatara kuti zvinge zviine ropa rakakwana. Nyaya yekuti matsaona emugwagwa, nyaya yekuti vanamai vanoitwa maoperations ipapo, tiri kufara nekuti at least blood bank redu nekubuda kwaita vanhu zuva ranhasi. Zvikuru tichitenda vana vechikoro vakatitenderedza vauya, iye zvinezvi tine vakawanda chaizvo vari kutoda kuti vadonate blood zuva ranhasi.
Vimbai Dengu mwanasikana wechikoro uyu apawo ropa nhasi. Vimbai anoti anonzwa kufara nguva dzose paanopa ropa nekuti anenge achiziva kuti ari kubatsira vamwe.
Ndinopa ropa ndodzofara because ndenge ndichibatsira vamwe vanenge vachitambudzika, vanenge vaita accident, vanenge waluza blood muviri mavo. So the way vaonoenda kuchipatara vanoona ropa rekuti vawanisodini, vakwanise kuwedzera rimwe ropa mumwe.
Mumwe apa ropa nhasi paMutare Boys High School ndiJoeline Mandikate. Joeline anokurudzira vamwe vechidiki kuti vasununguke kuita izvi sezvo zvisingarwadzi zvachose uye zvichibatsira vakawanda.
Nofara kupa ropa nekuti ndichibatsirawo vamwe vanenge varasikirwa neropa kuburikidza netsaona. Ndinokurudzirawo vechidiki vezera rangu kuti vange vachipa ropa uye hazvirwadzi kupa ropa. Unonga uchibatsirawo vamwe vanenge vachitambudzika uneku muzvipatara.
Mufundisi weAnglican Church Reverend Abbe Waziwei vanowawo mupiwe ropa pachavo vanotiwo kupa ropa kuzvipira kwakanyanya kunototendwa nanyadenga kunyangwe kuchiitwa hako pachena.
Vanotiseka kuti hama blood donor ungabvira kufira bhanzi nekokora. These statements are said nevanhu handiti, but we close our ears and we continue donating. Why? Because we love our neighbor, we love those people which are benefited from our blood. Vamwe vanogona kutaura kuti haiwa haisatanism,
hongatori ropa rumwe munhu chisirwa mako iwewe. Let them say whatever they want to say. Amen. But us as people who love our brothers and sisters who continue donating blood. Well, that is the love and that is the command that Jesus is giving to us. Love, sacrifice something for the love of your friend. And vamwe wedu tikada kuzotarisa kuma families kwedu ma community atiri tine vamwe people who have benefited from blood transfusion. Nanditi, that is the love that we are talking about. God has got a reward for us at the end of the day.
Such Garwe committee anopa ropa vapasimonya kureba vakurudzira vechidiki kuramba vachibatsira nekupa ropa vasina zvanotarisira kuwana kubva mukuita uku sezvo zvichibatsira nyika. Pachiitiko chanhasi pange paine vanyarikani vakasiyana siyana kusanganisira mumiriri wenharaunda iyi Mutasa South vaMishek Mugadza, vakuru vechiuto maJerry, vadzidzisi vakuru vezvikoro, vanamukoti nevashandi vemapazi ehurumende yakasiyana siyana. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lweda Moyo.
Iye zvino tomboenda kuchirongwa chatinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo, icho chamunombopiwa naMavelous Mushanganyauye. Asi nhasi ndini ndiri kukupai chirongwa ichi ndiine hurukuro yandaita namuzvare Francisca Mandeya vari kuno Nunavut kuCanada.
Ndakabva kuZimbabwe 2014 ndofunga ndopada kuti nditangire nyaya. Ndiri kugara kuCanada, territory inonzi Nunavut, after Canada, kuchando chaiko chaiko, north of the north. Ndakazvarirwa kuweza muna 1970. Ndiri mwanasikana wechitatu mumba medu. Saka zita rangu ndakapuwa namai wangu rinonzi Ndaisiwe, asi hapana pamunoriona nekuti rakarambidzwa kunyoreswa. Ranga riri zita rakati rine chirevo kuna mai wangu. Vakanga vatadza kuita mwana mukomana, saka vaishungurudzika nekushungurudzwa kuti vari kutadza kubara mwanakomana achazoenderera mberi nenhaka. Saka ndo zvavakangondudzwa. Sesemwanasikana akazvarwa zvakare munguva yehondo, tichiona mashure aiitwa nemasoja achirova vabereki vangu, naizvese nababa vachivaendesa kujeri. Ndakangokura ndiri mwana wayo wekuti ndaingobvunza ko izvi zviri kuitikire chii, izvi kuitikire chii, kana kurwadziwa nehasha futi. Saka unotozozviziya wakura, nekuti paunenge uri mudiki pamupacho zvimwe zvacho zvinenge zvisina chirevo, unongosinganyatsogona kuzvibatanidza kuti ko zvinhu zviri kuitika so, zviri kuitika sei. Asi ndinoona sekuti ndini ani kunobvira pandakabarwa.
Tinonzwawo zvakare kuti muri Gwenyambira. Mungatiudza kuti zvakatanga sei izvi?
Izvi zvakatanga sekuseka nekuti ndakangotengawo mbira muna 2007 ndofunga. Ndakatenga mbira nhatu, mbira dzira dzimu, nyunganyunga nenjari. Ndikati ndoda kungodzivisa hangu pai mumba nekuti ndosarira mbira, ndosarira chioneso, ndosarira mbuya chiveshe. Ndakamboridza mbira, ndakambodzibata ndiri mwana mudiki ndichidziteerera. Ndakakura ndichidzinzwa kumusha kwedu kwandakakura kuedza nanasekuru Chikanya ndovairidza. Saka ini ndakangotenga ndichiti ndiri kuisamba, ndingotondera kuti mbira dzine chekuita neni. Asi vana ndobva vadzitora ndobva vatanga kutodziridza, zvokuti ndakashama kuti kunongosumudza mbira wongoridza zvaita sei. Kati handakaona vamwe vachiridza. Mwana wangu wekutanga nomalanga ndiye akadaro. Wechipiri zanele ndobva atora mbira paenda naye kuchikoro, ndobva anotanga kurima, akutogona zvepamberi. Saka paakanga akugona kudai vatati mwana anenge anoita arenda, dekatibi timuendese kune vanoridza kana choniso. Zvikanzi mwana tarenda anaro chimusiyai aridze, mupote muchienda naye kubhukafe. Saka mwana akaridza but anga asingaimba, aingoridza mbira chete. Kati ndaingombonotambawo zviya zvokuti handisiziya zvandirikuita. Vana vairidza chaizvo chaizvo zvavaidzidzwa nachitamuzarazi neconvent. Saka ndomatangira andakangoita. Asi pane chinenge chinodaidza, nekuti mbira ndaidzinzwa musoro wangu, ndoshama kuti chii chiri kurira. Ndainzwa imwe saundi yekuti ndaiti iyi inodiwa nasekuru vangu, but ndasingazivi kuti sekuru vacho ndiani. Ndo zvimwe zvakaitika futi kwandiri. Saka ndingangoti ndo ngano yangu yembira kuti zvakatanga sei.
Saka mune nziyo dzamati matsikisa here dzembira kana kuti munongo imba chete?
Ndakatsikisa nevana, haipapo mbira dzacho ndidzo kungoti taingoitawo zvaibuda ipapo. Titorino album yatakatsikisa inonzi Kwasunama kana kuti Brewing Storm ine zvimbo 12. Inotowanikawo paSpotify nepaAmazon nekumwe kunotengeswa kunana TikTok. Unogona kutotora ipapo zvimbo zvedu ichiitawo zviri kuita nevana. Tinayo iyoyo. Dzimwe dzacho ndaida kutsikisa ndiri kunoko, asi project yakazoperera panzira, yashayirwa mari yekuti tipedzise. Ndaida kutsikisa mbira dzangu, ndaida kutsikisa imwe yesuicide, yandaida kubatsira vanhu vanenge vachida kuzvisungirira nekuti ndoziva inini kuti ndakambosvika ipapo. Yesuicide ine imwe yandaa ndichida kutsikisa futi yandakasanganisa chimutauro chekuno kwandinogara chinonzi Inuktitut Nation, chinonzi Atatafu.
Totarisawo zvamuri kuita mukusimudzira vanga vechidiki kana vamwe vamugere nawo munyaya dzemimhanzi idzodzi. Mune zvamuri kuita here munyaya dzekubatsira vanenge vachida kudzidziswa zvembira?
Ndinofarira kuti kana paina anoda kudzidzira, ndinogona kungotoo zvishoma zvandinoziva ndovadzidzisa. Pari zvino ndingati ndine mwana watete akuridza mbira pamusana pangu. Ndine wandinoti futi mwana wangu Shamwari yemwana watete, iyeye akafirwa akatora mbira akaiita mushonga wake unomurarisa asati arara. Asi munhu aisambotendera nezvembira izvi.
Tinotenda muzvari Francisca Mandeya. Iye zvino tokupai chirongwa Our Lives upenyu hwedu. Nhasi tiine hurukuro navaSolomon Socks Chikovero vanove nhengo yebato reMDCT. VaChikovero vakasungwa muna zvita 2020 vachipomerwa mhosva yavakambosungirwa muna 2002 yekuve nechekuita nekuurayiwa kwavaAlikane Manjengwa. VaChikovero vakapedza mwedzi gumi neminomwe vari muhusungwa vakazobuda musi wa27 Chivabvu gore rino. Ngatinzwei zvakatora nzvimbo.
Zvakaitika ndizvokuti mugore ra2020 musure memamwe maconsultations akanga aitika pakati pangu nehurumende yezimbabwe kubudikidza naambasada wezimbabwe kusouth africa, tichinge tataurirana kuti no zvaunofanira kuita, unofanira kuuya kumusha. Wauya kumusha moonesana nemapurisa, maonesana nyaya yenyu yogadziriswa pasina zvokusungana, nekuti mukuru wedu akataura kuti let bygones be bygones and the Second Republic iwanga one problem ne First Republic. So after some time ndakazouya kumusha. Ndauya kumusha chakaitika ndechekuti ndisati ndaenda kunoonana nemapurisa panga pane tight schedule. Ndakangoti sezvo kune extraordinary congress rekutika kumusha, rega ndibva ndaenda ndongonobata midira. But takazotanga kusvika ndakasvika iri weekend. Takatanga kusvika Sunday yanga iri extraordinary congress, nechiti the following day ndozoenda kupi kunoona mapurisa. Ndakabva ndachisungwa ndiri paextraordinary congress ipapo. Asi ndichisungwa ndiva kunge ndakasungirwa ene fresh charge. Vakandisunga vachiti tiri kukusunga newarrant of arrest yenyaya yem2002 yamunozoya ndakambosungirwa. Ndikasungurudzwa zvikuru, ndikatotswa zvikuru kuna ana Tinamhura nekuna Goromonzuku. Ndobva vandisunga ndobva vandiendesa kukoti after a day. Ndasvika kukoti ndipanasvika ndobva ndaitwa remanded in custody kunove kwandakazogara for 17 months green prison kusvika ndazobuda mwedzi wapera paserapo.
Saka tingati here hurukuro yamakaita nemumiriri weZimbabwe kuSouth Africa yakakutengesai?
Ipapo handingazive kuti yakanditengesa kuti haina, nekuti pandakaita hurukuro naambasada vanga vari ambasada. Pandakazopinda munyika vanga vasisira ambasada, vanga vatonei vakuzohedha wemwe department. Saka kuti nditi yakanditengesa kana kuti yakasara achiita ambasada wekuSouth Africa anga asingazviziva kuti ivo havana kuzvinzwawo here kuti munhu uyauya wandakaita hurukuro naye kusouth africa azouya munyika asungwa. Izvozvo handizozivi kuti ndingati yakanditengesa, but you never know. But zvinoanirana taatichiita nemunhu iye tanga tisinganzwanani zvokuti tingasvike pakuti tingaitira nematrips akadero. But munongoziva politics hanzi hakuna mapermanent enemies, hakuna mapermanent friends, kune mapermanent interest. Saka maybe we must underline the word interest here.
Ko mapurisa akaziva sei kuti manga mapinda munyika tichiona kuti makasungwa muchangobva kusvika
iye mukuru we law and order akataura iye kuti isusu hatisi maprofita hatisi vafemberi hatirote uye hatisi nyanga saka hatingambofemberi kuti wanga uri apa nenguva dzakati ndosakaona tisina kutambudzika rekuti tikutsvaka kwakawanda tauya straight pawanga uri tatatoratidzwa kuti tisvika apo kuti munhu wamuri kuda uyo arapa saka kureva kuti zvaidudzira kuti inyaya yakabva mukati medu inyaya yakabva kuvanhu vandotoziva vane mahandlers andotoziva zvese zvichingodudzira kuti inhau dzezvevatongerwo yenyika inhau dzavanotiwo pachirungu ring fencing of positions inhau dzekuti vanhu vanenge vachingofeelawo threatened kuti uyu munhu zvaauya pachinhu ichi pamwe zvinhu zvedu zvinogona kuvhiringidzika.
Koma vemuusungwa maichengetwa sei maibatwa sei
tiri mukati mujere munoziva kuti majere emuno haamike mastandards ekuti kuronzi vasungwa vanogara zviri maererano nekodzero dzevanhu pane mutemo weinternational law inonzi Mandela Declaration. Mandela Declaration inoti iyo nyika inoonekwa kuti vanhu vari munyika mayo vakasununguka kana kuti vane kodzero dzavo zvichibudikidza nezvinenge zvichiitika mukati memajere kureva kuti mukati memajere is the thermometer is the barometer inomezha kuti munyika makamira sei saka nemadzivero edu maprizon edu haamiti haasviki pamastandards iwayo saka kushungurudzika kwatakatichiita mujere kwakusiri kwangu ndega kwanga kuri kwokushungurudzika kwomunhu wese asi ivo pachezvavo vanga vachitichengetedza handingati vanga vakanditageta kuti iwewe because uri munhu akati takukuita zvakati unlike in 2002 pandakasvika ndichinoiswa musolitary confinement.
Manga makateerera kuna vaSolomon Socks Chikovero vanoenhengwe yeNational Executive yebato reMDCT. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu. Munhau dzemitambo. Chikwata cheFC Platinum chatora utungamiri hwegungano reCastle Lager Premier Soccer League. Musi mumwe chete maSables eZimbabwe ari mumafaro. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
FC Platinum yave pamusoro petafura yeCastle Lager Premier Soccer League. Mushure mekurova chicken in 3-0 nasi maskati. Zvibodzwa zviviri kubva kuna Walter Msona nechimwe chete kubva kuna Nomo Chinyerere zvapa FC Platinum kukunda mumutambo wakakosha uyu. Chikwata chanomen mapeza ichi chasvetuka chicken in nemapoints maviri kusvika pamapoints makumana chicken in ichiramba iri pamapoints makumi matatu nemasere. Chicken in ndiyo yaitungamira makwikwi aya nemapoints gumi nemasere. FC Platinum ine mapoints gumi nemanomwe mitambo yesvondo rino isati yapinda munhandare. Murairidzi weFC Platinum Nomen Mapeza anoti kwapera makore maviri kusina mitambo vanokwanisa kutora mukombe uyu zvekare.
Munhu wese mupenyu anoda zvakanaka asi hatisi tinokwanisa kuzvizviwana kupera kwemwaka saka tinongotarisira kuti mwari achatungamirira zvizvi kugotifambira zvakanaka muno nomwaka.
Mapeza anoti pari zvino vanofanira kuramba vachitamba zvakasimba kuti vatore mukombe uyu sezvavakaita makore matatu apfuura. Asi Capes United yapedza kungorohwa rohwa kwayo nhasi apo yarova Harare City 2-1 yave pachinano chegumi nerimwe chete. Mimwe mitambo yanhasi yapera seizvi: Herentals 1 Black Rhinos 1 ZPC Kariba 0 Yada 1. Zvichakadaro chikwata cheZimbabwe chemutambo werugby chemaSables chatarisana nemutambo neNamibia iyo
Tinotenda Kariati, tichitenda kuti apiwa runemekedzo rwekuve munyori wezvemitambo yenhabvu. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndichikusiyai mina mutungamiri Nkomo.
Soku izika.